manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC linyo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo kukadzi 27, 2022. Makatirira kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vezuva vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vatamika vaita sei vanotiona vanhu vachiti vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
tuma atakuara
if it's like that we vanhu ngavapinde mustreet.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kukwekwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona, saka pane magroups maviri emastudents, kune vari kuenda nevari kusara. Saka ose magroups iwayo ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive, nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakadzipakatira. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine zvinoti kugara munyika iyi kuri nani pane kudzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti munhu mumwe chete afa kukwekwe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF varwisa vatsigiri vebato iri. Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti munhu mumwe chete afa uye vamwe vanhu gumi nevanomwe vakuvara zvakaipisisa mushure mekurwiswa nemakano, matemo nesimbi. Muzvare Mahere vati vanoshora zvikuru vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vaita mhirizhonga iyi. Hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasatiwo vapindura mubvunzo watavatumira. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mibvunzo yedu. Mutoro wedu wenhau kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Paita barara mhanya kwechinguva chakati rebei apo vanhu vasingazivikanwa kuti ndivanani vatanga kupotsera matombo nekutemana nemabhodhoro panzvimbo iri pedyo nezvitoro zvembizo 4 Shopping Center apo pange pachiitirwa musangano uyu. Vanhu vane chitsama vakuvara, vamwe vavo zvakaipisisa mushure memhirizhonga iyi iyo yamboita kuti vashamisa vambomira kutaura kuvatsigiri vavo. Studio 7 yaona vamwe vevanhu ava vachirapwa nevanobatsira zvechimbi chimbi vanhu vanenge vakuvara. Mumwe wevakuvara ava uyo ange ari mumwe wevechidiki veCCC Nelson Chaima ati angozviona ave kutemwa nebhodhoro nevanhu vaanga asingazivi kuti ndivanani.
Taikuzava munhu wanje auti anoezi bhati ndatozoona kuti vangu vakawanda tazongera ndakuatakwa nevamwe. Vangu vakawanda ndikwanisa kuverekwa kuti vangu varanga ari bhati ndakwanisa kungoona kuti vanga vasvika mumaraund more than 10. Hapana ana wana utakwanisa kubata bhozi vabva vangu escape akawanda bhozi pandatemwa kandabva ndatanga kuritita ndidzokera kumashure ndatemwa nebhodhoro.
Vashamisa vasati vataura munyoro wezvekufambiswa kwemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vange vati bato ravo range richiziva kuti kune vamwe vanhu vange vauya pamusangano uyu kuzoita zvemhirizhonga vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirizhonga. Vamwe vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vashora zvikuru mhirizhonga iyi vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsigira mapata avanoda pasina zvemhirizhonga.
vanhu vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamika vaita sei vanodiwana vanhu majita vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
atakuara it is like that we have to vanhu ngavapinde mustreet hatisya isusu hatisya munangakwa isusu
haiku zvinhu zviri pasiyana isu tichishamisa ari kutongotiona isu tavari kutumira vanhu kuyazokwadza kwavakatamutanganosvika nakoku nyikanga inake imhani tete kutyora tidhize isu tetambure tune
dzinyuaa
hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa panyaya iyi mushure mekumbomiswa kwemusangano uyu nekuda kwemhirizhonga iyi mapurisa anodzivirira mhirizhonga azombotenderera pange pachiitirwa musangano uyu kwechinguva chidiki vachamisa vashora zvemhirizhonga izvo matongerwo enyika vakati zvinogona kuti vanhu vazopedzisira vaisa mutemo mumaoko avo izvo zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika vati batu ravo harisati raparurwa zviri pamutemo asi vakaona zvakakodzera kuti vapinde musarudzo dzemabielection nekuti izvi ndizvo zvido zvevanhu vachamisa vati havana kumboti vanoda kuendesa nyika kuvarungu sezvavari kupomerwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa asi kuti vakati bato ravo richakwezva vekunze vachasima mari munyika vaenderera mberi vachiti musangano wavo une urongwa hwakajeka hwekuti upfumi hwenyika husimukire vakakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzemabielections dzichaitwa musi wa26 kurume
pakati pangu nemukoma wangu munhu anotungamirira zvinoenda kunyika ite zinyekenyeke ndiani aiwa choti mukomana apa mudhara apa vakunoenda naenderani
zvuru nezvuru zvevatsigiri vetriple C zvaunganawo kuSt Mary's Marare uko kwataurwawo nemutevedzeri wasachigaro webato iri vajob scala vasikala vanotiwo mangwanani anhasi pane vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f vamboedza kuda kupisa tendi yavo pavange vachida kuitira musangano nezuro vamunangagwa vakaitawo musangano mukwekwe mekare dunhu remidlands rine maconstituency mashanu ari kuitwa sarudzo dzevamiriri veparamende ndakamirira studio 7 mukwekwe ndini kudzanai musengi
United Nations Security Council yadaidzira musangano wechimbi-chimbi manheru ano mushure mekunge mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin avo vari kurwisa nyika yeukraine vati mauto avo ezvombo zvenyuclear agare akagadzirira vanoona nezvematongerwo enyika vanoti izvo zvinogona kureva kuti hondo iyi inogona kunge yave kusvika kwakaitisisa vaputin vanoti vari kuita izvi sezvo nyika dziri mugungano renorth atlantic treaty organization kana kuti nato dziri kuratidza kuti dziri kuda kukonzera kusagadzikana munyika mavo kunyange ivo varivo vari kupomerwa mhosva dzekukonzera kusagadzikana mueurope nedanho ravo rekuda kupamba ukraine vaputin vativo havasi kufara nezvirango zvakaomarara zvavari kutemerwa nenyika dziri munato nedzimwe dzemueurope muumiriri weamerica kuunited nations amai linda thomas greenfield vaudza nepfenyuro yemsnbc kuti vachashandisa nzira dzose dzakakodzera kufumura vaputin nenyaya yavari kuvapomera yekuda kukonzera kusagadzikana uye kupesvedzera hondo asi zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kudzidza kuukraine zvinoti zviri nani kugara munyika ine hondo iyi pane kudzokera kuzimbabwe nepamusana pekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika mutoro wedu wenhau frank chikore ataura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kuukraine ndokutipa nyaya inotevera
zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvinodzidza kuukraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muzimbabwe zvekuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muukraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto erussia chimwe chezvizvarwa zvezimbabwe izvi vanixon chizodza avo vanogara muguta revenetia iro riri pedyo neguta guru reukraine rekiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvekuva dhokotera nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muzimbabwe vachizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dambudziko kana vakatiza hondo iri muukraine vachidzokera kuzimbabwe
kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona saka pane magroups maviri ema students kune varikuenda nevarikusara saka ose magroups waya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini sekuZimbabwe situation yacho yakaoma maparents anogona kuva overwhelmed asi kana pakagona kungoti pachakwe munhu wani ari kuPoland nemunhu wani ari kuUkraine vanhu vosenderwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvichinyorwa pasi neevidence and everything zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka
vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari muUkraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha vachiti zviri nani kuti varambe vari muUkraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke muUkraine makare
tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iriko here nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikontinue nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatiri kuita kunoku ndizvo zvinhu zvinoitika moyo vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe system yacho yakatisiyane saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neMinistry of Health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza
vamwe vavatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savakith chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seromania nepoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura vachitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi vachitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mkotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika
zviri kutishungurudza zviri kutirwadza kuti koiyo hurumende kange yanyarara vasinawo chavari kutiudza kuti taronga kudii nokuti zvazvino sembereka hauna chaunokwanisa kuita kana kuti uende unomutora mwana ugodii zvaakuda kuti hurumende yedu ipindirire vana vagodzoswa kuno kuZimbabwe zviri sefu pasina matambudziko mukatarisa izvozvi tinenge tichingoona pamanyuzi mirishonga yega yega vamwe vakakuvara vamwe vakaita sei saka haumbofa wakawana mufara haumbofa wakasununguka
imwe nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika vaitaizimunya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumananzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine
vana veZimbabwe vanogara kuUkraine vachidzidza ikoko vashoma shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda navo muembassy mavo imomo votogara imomo kusvikira nyika yeUkraine yati tekeshe tekeshe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vari chipangamazano munyaya dzezveupfumi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi munyika ndiko kuri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizopedzisira zvaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro
nyika yedu iri panguva isina kumira zvakanaka mukatarira 65% population yekwezvinenge vadiki mayouth saka ndo vana vangadai vari mumabasa vantu vari muzvikoro imo saka vazhinji vavo vakutotegai tishoti anogara kunyika dzakafanana neSouth Africa kwakune risk yekuti vangona kupishwa ikoko vantu vakuenda kune dzimwe nyika dzine hondo kwangona kurasikirwa neupenyu hwavo
munyori mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vajames manzou vaudza studio 7 kuti vakabatikana zuva rese kuti vapindure mibvunzo yatavatumira asi muzinda weZimbabwe kugermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibagwe zviri muUkraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamuganhu weUkraine nePoland. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda weZimbabwe uri kuBerlin kuGermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa 3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematomerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318.
Bazi rezveutano rinoti vana vechikoro mazana masere negumi nevasere kana kuti 818 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvakavhurwa zvikoro kutanga kwemwedzi uno. Pavanhu mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi mana nevashanu. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nemashanu nemazana masere nevatatu kana kuti 235,803. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 5,393. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea inonzi yakanda chombo chemuchadenga nhasi mushure mekumbomira kuita izvi panga pachiitwa mitambo yemaOlympics kuChina. South Korea inoti chombo ichi chakandwa nenguva dza7 mangwanani. America yaudza North Korea kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Mumashoko kuvatori venhau, America yatemera zvirango zvekufamba vatungamiri venyika yemuSomalia vaisina kudoma nemazita nenyaya yekunonoka kuita sarudzo. Mutungamiri wehurumende yeSomalia vaMohamed Hossein Roble vawedzera nguva yekuti sarudzo dzange dzambonzi dziitwe muna kukadzi dzizopera muna kurume. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi Malax. Makadimu koma Malax mhorisa iva tereri vedu tinzwa.
Makadimu vatereri veStudio 7.
Right, mkuma Malax, sikuona mnenge maka ura kamboka cha, uye murimu na anoda kusakadisa sanganisa misambu ya kasi ya nasian, kanonzi Loving You Haka. Mkati itaurwe kuti musambu upu, uye se maka funga kunyura kambu haka.
Musambu wangozara umunika, umugrandi pa Afrika, nonza ama piano. Zine zinongo yao mpina umafibio, ziyo yongo yao zenimo rekoda, zongo daru daru.
Saka akari kutambirwa sei?
Vanhu vari kukatamba, vanhu vari kufarira zvavo. Tingazive kuti ikoko vateerei kuti vachakafarira here.
Aiwa, tinotenda kuti ndofunga pachavatambira, pachavaridzira patinopedza hurukuro yedu iyi vanenge vakunyatsoziva kuti kambo Loving You kakamira sei.
Hatinoimba sokudaro.
Saka hazvina kukunetsa here kuti mukwanise kunyatsokwenenzvera zvamakaita izvi nemusambo mutsva wamanga musingawanzoridzi apa?
Hapana chakaombonetsa apa. Kungotiwo zvipo zvinenge zvatenge takapuhwa naMwari zvinokopinda pose mazinda pese pese. Hazvina kumbotora nguva zvazvo.
Saka ndiani wamakaprodusa naye kambo aka?
Ndakaprodusa na COVID 1801. Ndiwa ndakaprodusa naye.
Zvakatora nguva yakaita sei kunyora nekutsigisa?
Tangoti 3 days tanga tatogadzira zvose nekuisa mavocals nekuzo kwenye njera kuzibude chakatete kao
tu tarisa u iku kambuaka loving you say maka funga ukapa iru stare kutu loving you
esimba nyaya zivanu danana na kutu nyaya zivanu wa suwana wa pararama nukuda kwe zangatambo itika minika nukuda kwe uruwele we covid mewano wanga sinanguwa ekuo nana waengu tola kumafoni hakuna chino kuzika munu kuti urubo rumire even distance.
Saka ndo dingindira re nyuma njipa kambwa
ya ndo za haza ada kuendra na nukoko kuti hakuna chingani kontres ti rubo wedi usale kana kutukupere
tuo tarisa o iyo nyaya masimu za echi rwereche covid ili kukanganisa iyo seise muimbe wechi digi kudai
ya katika nganisa waka wandisa ikuti idai zikuanga kusina covid tingada epa mwegure zino tiri kwanechi mwichinama asuo ne mamirula azaita izi suave nani kasi ya najipaya paya inge ya kati chinyaso pisa chiura ya
saka makuantere kuita mamwe ma shoze enyu semu imbi
lukwanisa lukwanisa cha hizo ni hapo chingo tedrao mtenu enyika ni chingo tedrao nguwa nuda kuti zipetu baba.
Saka tichita risawo imo mguwa ya COVID mai rarama sei semu imbi pangapachi nzi musaite mabira enywa
haifa boga azita urige zaka oma si tutoko tena mwari ni kuti jilipano nasi
mune zimu ere zimbo za mruku utipikira parizim uye zino budarini
jine nziyo ya nekaito na cheva dongo nino imba kuti muna manchi umo end of manch isha buda sakari. Yes, they love you. Next week, so we can visit your radio. The material is no good. Computer side, YouTube. I don't go to Konya Opa and the Malak Afro. Congo subscriber, or Chingo Terana Terana. It is a Kanak.
I want to look in them, Goma Malaks, Nikbina Chirunga Chitana.
I don't know.
Muimbi wechidiki Malak achitaura ni Studio 7 ari parunare muharare iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nawo zvezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Aneru akanaka vatereri ini ngini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Tisingapedzi nguva ngatindwei mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza.
Makadii henyu pane zvezvitendero indoitwa Kenneth Nyamadza ndokusouth Africa. Ndiri kuda kumbobvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident kana munhu afa abaiwa nebanga nguva yake inenge yakwana here? Ndokumbirawo kupindurwa ipapo munhu anenge afa abaiwa nebanga kana kuti aita zveaccident kana kuti munhu anenge ama poison kana azvisungirira nguva yake inenge yakwana here? Ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Wande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abayiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya ndochinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa yasakadzwa kana kuti yabayiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinotipa pamusoro penyaya iyi Reverend Simango.
katimbovere ngai pana Mparidzi chapter 3 pa verse 1 ne 2 inotiudza kuti chino chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 pa verse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abel. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abel yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwekuti muviri hauchagoni kuenda mberi, munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa, anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama, vanhu panyika pano, iwe neni. Saka maendere acho ndiyo akasiyana. Chakaipa chinoitika, asi une nhamo unowisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwaMwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese, vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sake muchinzwa vara rokuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Simango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tanonoka Wande uye tinoda kubva kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Dynamo 0, Bulawayo City 1, Highlanders 0, Manika Diamond 6, Cape United 2, Herentals 3, Wawa 0. Yapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe. Mutungamiri wenyika Russia va Vladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakagadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.